misore inau dzedu dzanhasi nyamavhuvhu 26, 2015. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana zvine musoro pamashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ayo vakatura muparamende nezuro vachiti hurumende yavo ichagadzirisa zvinhu munyika. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru votarisana nenzara munyika. Kuchange kusingadanwe anonzwa muno muAmerica apo zvizvarwa zvekuchamhembe kweAfrica zvichaita mitambo yakasiyana-siyana muMaryland mukupera kwesvondo senzira yekusimbaradza ukama hwazvo. Dindindi full-time nechishanu manheru kuBorodale Racecourse muHarare apo Tony Braxton naKenny Babyface Edmonds vachafadza vanhu nemimhanzi yavo. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru tiri kutarisa nzara yatekeshera nenyika panguva iyo vanhu vari kudzingwa mabasa.